nguva ino yatiri yatiri kuona uwandu hwevanhu vane chirwere checovid-19 wawedzera kutestwa chinhu chakakosha chaizvo nokudaro tinokurudzira hurumende kuti iwedzere nzvimbo dzinotestwa vanhu chirwere checovid-19 kunyanyanyanya nenzira yepcr inova iyo inotiudza kuti munhu ane chirwere checovid-19 here kana kuti haana panguva iyoyo. Saka zvakakosha chaizvo kuti papamidzirwe nzvimbo dzinotestwa vanhu chirwere zvingava muhurumende kana vaya vakazvimirira vatinoti maprivate laboratory kuti vateste vanhu. Izvobatsira kuti vaya vane mari inokwanisa kuti vanotestwa kuprivate vakwanise kuwana test iyi. Tiri kuona kuti mazuva ano mamwe vanhu vari kunzi kana vachinge vasina result yecovid-19 havasi kukwanisa kuadmitwa kana kurapwa pane zvimwe zvipatara.
Saka zvinorevei izvi Dr. Mandigo?
Izvi zvinoreva kuti vamwe vanhu vari kufa nokuda kwezvimwe zvirwere zvisiri covid-19 nokuda kwekushaya result iri. Saka zvakakosha kuti vanhu vatestwe chirwere ichi, uye zvobatsira kuti kana mishina inotesta chirwere ichikawanda, nguva inotora kuti result ibude inobva yaitawo shoma, zvinoitira kuti munhu akwanise kuwana rubatsiro nekukurumidza.
Muri kuti PCR ndo inenge inokurudzirwa kuti inge ichishandiswa mukuvheneka vanhu, asi tinonzwa kuti ine mutengo uri pamusoro. Munoona hurumende ichizokwanisa here kuwana matest kit iyo ePCR?
Hongu mukoma jonga, mutengo test yeCovid-19 kunyanya inonzi PCR inoti dhurei, asi zvakakosha kuti hurumende iedze nepainogona napo kubatsira ruzhinji rweZimbabwe, zvatinoti izvo muchirungu prioritization. Zvakakosha kuti ikoshese kutestwa kwevanhu kudarika zvimwe zvinhu zvose pane nguva ino yatiri.
Tiri kuonawo kuti vashandi vanga vachienda kumabasa vakati wandei vari kubatwa nechirwere checovid-19, asi kuine kurudziro dzekuita zvana social distancing nezvimwe zvakadaro, zvii zvingaitwa kudzivirira vashandi kumabasa?
Chinonetsa mukoma jonga munyika ino yeZimbabwe ndechekuti hongu munhu anogona kuita social distancing ari kubasa kune vaya vanoenda kubasa, asi paanoenda kubasa kwachona anoenda nezupu. Tinoziva kuti transport mazuva ano idambudziko hombe, uko kwaunonosangana nevanhu vakawanda wanda kunokwanisa kunge kuri kutapuriranwa chirwere. Imwewo nyaya ndeyekuti vanhu vakawanda havasi kuenda kumabasa, kuya kwatinoti formally employed, vanhu vari kuzviitira mabasa akasiyana siyana, zvinosanganisira kutengesa zvimwe zvakadaro. Saka nokudaro ipapo paunenge vachitengesa pane dzimwe nguva kumaintaina social distancing kunoti netsei, nokudaro vanhu vanotapudzirana chirwere ichocho. Asi zvakakosha kuti vanhu pavanenge vachiita mabasa avo akasiyana siyana varape vachikurudzirwa kutevedzera nzira dzekudzivirira chirwere checovid-19, zvinosanganisira social distancing, kugeza maoko uye kupfeka mamask paruzhinji. Saka zvinhu zvakakosha kuti vanhu varambe vachiedza nepavanogona napo kutevedzera nzira iyi.